manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingayo lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechina zvita 2018 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinosvitsa gwaro renyunyuto kugurukota rezvemari vamutuli Ncube. Mutungamiri weMDC Vanessa Nchamisa vanosangana nevakwegura pamabiko ekupemberera zuva reKrismasi. Gavhuna weBhanga Guru renyika vaJohn Manguja vanoudza komiti yeparamende kuti nyika ine mafuta edzimotikari akawandisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yendau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vadzidzisi vokumaruwa vari pasi pesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS nhasi vasvitsa gwaro renyunyuto kugurukota rezvemari vamutuli Ncube mushure mokufamba netsoka kubva kwamutare kusvika muHarare vachiratidzira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Nengo dze RTUZ dzasvika muHarare nhasi mushure mekufamba netsoka dzichiratidzira kubva kwamutare dzichiti dzinoda kubhadharwa mari dzemihoro nemadhora ekuAmerica pamwe nekupiwa chidimbu chemari yekuvatenda pakupera kwegore yebhonasi. Vasvika pamahofisi ebazi rezvemari, varatidziri ava vavharirwa mikova nemapurisa anochengetedza pamahofisi aya, vakazovhurirwa kwapera maawa maviri, pavanga vari panze pemahofisi ava Ncube aya. Mutungamiri weARTUZ, vaObert Masaraure, vaudza Studio 7 kuti vazokwanisa kusvitsa gwaro ravo kuhofisi kwava Ncube.
Musangano wataita taramba kuteerera rhetoriki dzese dzavanga vachida kutaura dzekuti vakutiudza kuti vane kugadzirisa kwavachaita. Tati ngavagadzirise, isusu tichazodzoka musi wa7 January kana vachinge vasina kugadzirisa. Hatidi kuudzwa nyaya yekuti tichagadzirisa musi wakati, isitoda kuona mari mumaaccounts edu. Saka kubva pano takuenda kunze uku kunozivisa maticha ese kuti musi wa7 January ndio pane second battle rekuti tikwakudiwa munhu wose akuchisiri kufamba kubva kwamutaro. Takafamba tikatanga chimurenga vati vakugadzirisa nyaya yedu, asi musi wa7 January kana mari isati yapinda muaccounts takuya pano tichi demand ama solutions. Kana tazouya tawanda zvinoreva kuti chimurenga chacho chinenge chasimuka.
Mumwe wavaratidziri ava vaMcDonald Kondo vati rwendo rwavo rwokubva kwamutare rwairwadza sezvo vakasungwa nemapurisa kumacheke nekuruwa.
Tinoziya isu kuri tinoshanda kubva musi wa1 kusvika musi wa30. Mari yedu handingati mabond, asi mari yedu imhepo ineswa mumafoni. Mhepo iyoyo inobuda sei mufoni? Kuchipatara hakusi kudiwa mari iri mumhepo. Mwana wechikoro haasi kudiwa mari iri mumhepo. Totarisa vana vedu vechikoro vanoda maschool fees. Ambori mari maschool fees acho. Iwe unotambira mari. Unoda pekugara. Unotambira mari inokwana kubhadhara pekugara. Unorwara. Unoda kuenda kuchipatara. So zvinhu izvozvo ndizvo zvakatisunda kuti tifambe 270 kilometers.
Varatidziri ava vati havasi kuzodzokera kumabasa panovhurwa zvikoro gore rinouya kana vasina kupiwa mari yavari kuda iri yemadhora ekuAmerica. Murwendo rwavo vachibva kwamutare nhengo pfumbamwe dzeARTUZ idzo dzinosanganisira vaMasaraure dzakasungwa nemugovera kumacheke ndokubva dzazoendeswa kumarondera uko vachuchisi vakaramba kuti vamiswe pamberi pedare redzimhosva. Mushure mekuregedzwa nemapurisa dzimwe nhengo 14 dzesangano iri dzakazosungwa zvakare kuruwa ndokubva vaendeswa kuHarare Central Police asi dzakazoregedzwa mapurisa achiti dzichadaidzwa kumatare pachishandiswa masamanisi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri we MDC wa Nelson Chamisa nasi vasangana nevapegura mazana manomwe vanobva muHarare nechitungwiza pamabiko ekupemberera zororo rekisimisi pamwe nokutendawo musiki aitirwa mumusha weHighfield muHarare. Vachamisa vanoti vatorawo mukana uyu kugovera zvipo zvekisimisi kuvapeguri ava avo vane makore anotangira pamakore makumi manomwe nemashanu zvichikwira. Mari yakashandiswa kutenga zvipo izvi inonzi yakaunganidzwa pamabiko emutungamiri webato akaitwa mumazuva achangodarika. Mutungamiri weMDC uyu anoti mabiko anhasi aya anga asinei nezvematongero enyika sezvo vakwegura ava vakasarudzwa zvisinei nekuti vanoita zvematongero enyika here kana kuti kwete. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navachamisa.
Nasi tanga tine chirongwa, chirongwa cherudo, chirongwa chekurangarira vagezera vane makore 75 zvichienda kumberi. Avo vanga vana mai, vana gogo, vana baba, vana sekuru. Tiri kurangarira nokucherechedza chipo chatakapuwa naMwari chokuva nemakore akadaro. Asiwo tiri kurangarira kuti kazhinji zhinji tikacherechedza vanasorojena vabvezera, nyika inowana runyararo, nyika inowana rugare, inowana makomborero. Saka ichi chiitiko chatatanga kuparura gore rino, asi tine chishuwo chekuti chipararire nyika yose kumaruwa kunzvimbo dzakasiyana siyana, kuti wega wega ane makore 75 zvichienda kumusoro, kunosanganisira vana vamunangagwa vanenge vari muma 75, vana mugabe vanenge vari kuma 90 chakadino, tine tichidawo kuti vanga varipo. Nhasi tatakatokoka tichitarisa kuti vanenge varipo.
Tichitarisa chiitiko ichi vachamisa, tinoona masangano akawanda vanosangana nemapoka evakwegura vakaremara nevamwe vakadaro vatingati vari disadvantaged munguva ino yekisimusi. Tingati ndo zvaitawo here kuti musangane nevatana?
Isu tine kukoshesa. Unozviziva kuti takaenda kusarudzo tikakunda zvine mutsindo tikahwina, asiwo pakangozoita kupinda kwakaita pongwe mumusha kana kuti kupinda kwakaita vana sekuru bveni mukurima kwedu vakakohwa zvatakakohwa, kureva kuti dura redu rakavazhwa kana kuti rakapazwa. Asi zvisinei, kuhwina kwatakaita kune kodzero yekuti tinge tichitanga kuvandudza zvatichange takuita muZimbabwe itsva iri pedyo pedyo isiri kure.
Manga makatarisa vakwegura vanobva kubato renyu chete reMDC here kana kuti maamuchingotarisa vakwegura?
Tanga tichitarisa munhu nezero rake. Zvemapato izvi zvinopatsanura vanhu. Zvemapato izvi handiyo Zimbabwe. Zvemapato izvi handiyo Africa. Zvemapato izvi handiwo hunhu hwedu. Mapato anopfuura, inongova nzira yekuti vanhu vange vachiwana kuteketudza kana kutaura. Isu tinokoshesa nyaya yokuti munhu uve dunga munhu uri pachako, wongouya vasarudzwa vachitorwa munharaunda maererano nenyaya yekuti vanorarama sei munharaunda dzavari mumawadhi akasiyana siyana. Chitungwiza vana Harare ndokwavabva. Saka changa chingori chirongwa chete chokuvacherekedza vachibva kunzvimbo dzakasiyana muno muHarare nekuchitungwiza. Asi tachitarisawo kutenda Mwari neupenyu, nokuti upenyu chipo, chipo chatakapuwa ichoda kuvandudzwa, kuponeswa. Naizvozvo tichibatanidza nebindingira remwedzi wemwaka wokuti tiri mumwaka kana kuti mumweya wenhemberero. Chero zvinhu zvakaoma munyika, musina hamo mafuta, musina mari, musina zvinokwanisira, musina zvinotengeka. Asi kungozama nepatinogona napo kuti anenge anwa donwe apedza nyota, asi uchazvenga achimirira kuzvichanaka pamangwana.
Avo vanga vari mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunhare kuHighfield kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Muri yevaimbova mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai yazivisa kuti nyaradzo yavatsvangirai ichaitwa musi wa14 kukadzi gore rinouya. Thomas Shiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wemhuri iyi vaManase Tsvangirai vati nyaradzo iyi ichaitwa zuva ravakafa setsika yechivanhu chavo, uye ichaitirwa kumusha kwavo kuBuyera.
Iyi memorial ichaitirwa kuBuyera patakachengetedza vatsvangirai. Vanhu vachange vachizoona ipapo kuti ndopatakasiya kuradzika. inova mwana anokwanisa kuti vasvike saka ndofungawo mukano wekuti vanhu vakwanise kuona pakaradzikwa mukuru tichaitira kubhowera kwahumanikwa village
vatsvangirai vazivisawo kuti vaian makone vaiva sahwira wavatsvangirai ndivo vaitwa sachigaro wekomiti iri kutungamira urongwa hwekuronga nyaradzo iyi vati vazivisawo hurumende bato remdc pamwe nemamwe mapato ezvematongerwo enyika nemasangano anoshanda akazvimirira nezveurongwa uhwu sezvo vachiti mushakabvu munhu aishanda nevanhu vakawanda munyaya dzokuti muzimbabwe muve neutongi hwejekerere
urongwa huri kuisa zvinhu zvese kuti senyaradzo yemukuru haisi nyaradzo yekwatsvangirai chete inyaradzo iri kutaura kuti izvo vanhu vese you know vari muno muzimbabwe vari kunze vakawandisa ndo urongwa hwatiri kuita hu ndohwokuti izvo tikwanise kusvika pazuva racho taita line up program inofanira kuchizotevedzerwa kana chinge taakuzoita zuva racho zuva racho rasvika chaiwo chaiwo remutambo
vatsvangirai ndivo vakava mutungamiri wemdc wekutanga payakaumbwa muna 1999 uye vakashaya vari mutungamiri webato iri vatsvangirai vakashayikira kusouth africa mushure mekurwara nechirwere chegomarara zvichitevera kushaya kwavo mdc yakabva yatsemuka zvichitevera kurwira masimba kwakaitika pakapi vatevedzeri vavo vaviri muzvare tokozani kupe navanelson chamisa ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
chirongwa chestudio 7 chinokuudza izviri kuitika muzimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 kilohertz pashortwave pindai muchirongwa chelive talk na8pm nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4pm kusvika na5pm musi wechishanu kubva na4:45pm kusvika na5:15pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika bato revanopikisa uye vari kukupidza musarudzo yemutungamiri wenyika muDRC vaFelix Tshisekedi rinoti harisi kuzotambira kumbomiswa kwemisangano yokutsvaga rutsigiro mukati meguta guru pamusoro pekushungurudzwa kwevanhu vanochengetedza runyararo mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vashandisa dandemutande reTwitter kudzivirira pfungwa yavo yekuburitsa mauto eAmerica kubva muSyria vachiti yave nguva zvino yekuti vamwe vachirwa paine kushoropodzwa kwekukasika kuitwa kwepfungwa iyi kubva zvatorwa mhiko nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musi wa26 Nyamavhuvhu Zimbabwe yaramba yakatarisana nematambudziko makukutu munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika kuoma uku kwava kupa kuti nyanzvi munyaya dzezveupfumi nematongerwo enyika dzikurudzire hurumende nemapato anopikisa kuti vataurirane iyi ndiyo kurudziro iri kupiwawo nenyika dzakabudirira dzakaita seAmerica neBritain kuti munyika muyeno kugadzikana Vamunangagwa vakamboimbisa kuti vachaumba hofisi yemukuru webato rinopikisa mudare reparamende, asi kusvika pari zvino hapana chati chabuda sezvo zvichinzi ZANU-PF neMDC ave makara asingaonane. Vamunangagwa vanoti havasi kuda zvekuumba hurumende yomubatanidzwa sezvakamboitwa nebato ravo paka wana nyika kuzvitonga muna 1980, muna 1987 pakati pePF ZAPU neZANU-PF, uye muna 2008 neMDC panguva iyo vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaive panyanga. Asi MDC vanoti naivo havadi hurumende yomubatanidzwa asi hurumende inobata matomu zvichigadziriswa. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru muMDC vaDouglas Monzora pamwe nemunyori wezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana. Tatanga nekubvunza vamangwana nezvemaonero avo.
Vana veZimbabwe vagara vanofanira kutaurirana sevane vagere mumisha umwe chete, hapana chakaipa, asi vakapuwa chitanda chokutonga tisi veZANU-PF. Kana paine zvavanofunga kuti zvoda kutaurirana zvokoma nomunin'ina vagere mumisha mavo, hapana chakamboipa. Tinotambira kuti veMDC Alliance vana vomuZimbabwe vane bato ravo rinopikisa reZANU-PF, kana pavanoona kuti pane nyaya dzoda kukurukurwa, tinogara pasi pomuti savana vomunhu umwe tokurukura, asi vakapuwa chitanda chokutonga for 5 years iZANU-PF. Izvi hazvinegoshietiwi nokuti zvakataurwa navanhu.
Vamunzori,
isu nyaya yekuti titaure hatina kana dambudziko nayo, asi chiripo ndechekuti tinotaura nezvii? Tinofanira kutaura nezvinhu zvese zvinonetsa vana veZimbabwe. Chokutanga ndechekuti tinofanira kutaura pachena nyaya dzekubiwa kwesarudzo. Inyaya inofanira kutaurwa iyoyo. Tobvapo totaura nyaya dzezveupfumi, totaura nyaya dzemareforms, totaura nyaya dzeminda, totaura zvakangowanda wanda. Zviri kuita ZANU-PF nezvataurwa navamangwana ndezvokuti hongu tinofanira kutaura, asi musatauri nenyaya yakati. Izvozvo zviri wrong. Kana tati tiri kutaurirana
inofanira kuti bato rakati ndo rinotonga. You cannot negotiate the people's verdict. Kuti vanhu
vakavhota vamwe vakapa.
Anything else can be discussed but not the election. That's simple.
Pindaitidzwa Monzera.
Ndiko kutotanga kukoniwa ikoko. Kana tichiita dzinonzi nhaurirano, tinotaurirana nezvinenge zvichinetsa vana veZimbabwe. Hongu vana veZimbabwe vakavhota vamangwana, asi vana veZimbabwe havaziriwo vakakaunda. Munotyei kugara
Constitutional Court yakapa verdict. We cannot negotiate the verdict of the Constitutional Court. Vamunzora is a lawyer. Once the court has made a decision, that's the end of it.
Kwete,
zvatiri kutaura kuti zvikurukurwe nezvazvo, ndokusaka ndiri kuti vamangwana vasatange vati chakati hachitaurwe, chakati hachitaurwe, chakati hachitaurwe, nokuti tichavaratidza kuti zvatiri kuda kuti tikurukure nezvazvo. Mabirwe aya haanei nekutonga kweConstitutional Court. Constitutional Court yakati hapana umbo hwechakati. Constitutional Court haina kutaura ba kuti hazvina kubiwa. Yakati hatisi kuona umbo hwacho nokuti maV11 nezvimwe zvanga zvisipo. Constitutional Court haina kutonga nenyaya dzeZDC yekuti ZDC yaikava ZANU-PF chete. Zviri mumareports emaobservers akaudzwa nehurumende.
Pamangwana,
ZANU-PF hairambi kutaura navanhu veMDC Alliance. Asi you cannot negotiate the verdict of the people. Vamunangagwa is the legitimate president of this country, that's the bottom line. Tabva ipapo kana paine zvimwe zvinoda kukurukura kuti nyika yedu tingagarisana sei zvakanaka, tingakurukurawo zvedu. Izvo hatirambi. Tinofanira kutaurirana savana vagere munyika yavo, and that's the reason why we go to an election. Zvokujairira kungopinzwa mumainclusive government zvakamboitika izvi, tijairira chisingaitiki. That's the reason why vanhu vachienda kuelection, there will be a winner, there will be a loser. This time around, the winner is ZANU-PF. The loser is MDC Alliance.
Vamunzora, hanzi hatisi kuda zveGNU izvi.
Isu hatina kumbobvira tati tinoda GNU. Isu tinoda zvinoda vana veZimbabwe. Saka isusu tiri kuti ngatitaurirane tichitaurirana tichigadzirisa zvinonetsa vana veZimbabwe. Ndokusaka takati pa 5-point plan yedu yekuti tinoda kunotaura nezvakati zvakati. Tiri kutaura nenyaya yehupfumi, tiri kutaura nenyaya yekubiwa kwesarudzo.
Vamangwana rekupedzisira.
Ndinopedzisira ndichiti chinhu chakanaka kuti vana veZimbabwe even vaita maelections vataurirane, asi you cannot negotiate the verdict of the people.
Avo vange vari munyori wezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana, manzwa zvekare kubva kumunyori mukuru weMDC vaDouglas Monjora. Vaviri ava vange vachitaura vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Manguza, nasi vazivisa paramende kuti munyika mune mafuta emotikari akawanda, uye vanhu vanofanira kuashandisa zvinomwero. Vatiwo mitsetse iri pamagaraji mazhinji inokonzerwa nekuti vanhu vari kutenga vachitya kuti achashaika zvekare. Gordon Manguza anotipa nyaya inotevera.
Achipa humbo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzemafuta emotikari nezvimwe, vamanguzha vati nyika yakatenga mafuta akawanda zvekuti vanhu havafaniri kutenga mafuta zvematyira sezviri kuitwa pari zvino. Vati bhanga ravo rine zvirongwa zvekutenga mafuta kubva kumakambani akawanda, uye pari zvino makambani emafuta ari kuendesa mafuta aya kumagaraji mazuva ose. Semuenzaniso, vati kambani yeTraffic Gura inounza munyika mamiriyoni gumi nemana marita emafuta ayo inoendesa kumakambani ePuma, Redan, CMD, Trek neGenesis pasvondo rega rega. Panguva imwe cheteyo total ichiunza mamiriyoni gumi, engine ichiunzawo mamiriyoni manomwe, kwozotiwo IPG ichiunza mamiriyoni manomwe. Vatiwo kune mamwe makambani akawanda anopinzawo mafuta munyika achiwana rubatsiro kubva kuRBZ. Vamanguzha vati kunyange hazvo nyika ine dambudziko rekushomeka kwemari yekunze, bhanga ravo riri kupa makambani anounza mafuta munyika mari inokwana kutenga mafuta anokwanira nyika yese.
Yes, we are assuring the nation that the fuel situation.
Hongu tiri kuvimbisa nyika kuti ine mafuta akawanda. Hongu tiri kuvimbisa nyika kuti ine mafuta akawanda kana vanhu vakashandisa nenzira kwai. Tiri kuyambira vanhu kuti vasatya kuti mafuta anopera, nekuti kune mafuta akawanda kumatangi ekumasasa pamwe nemamwe ari kupombiwa kubva kuMozambique.
Zimbabwe inoda zana nemakumaviri emamiriyoni emadhora semari yekutenga mafuta mwedzi wega wega. Vati mitsetse iri kuoneka zuva nezuva pamagaraji inokonzerwa nekuti vanhu vari kutenga mafuta vachinochengeta nekutengesa pamukoto sezvo vachitya kuti anogona kuzoshayikwa.
There been panic buying in Zimbabwe which everyone knows about.
Vanhu vari kutenga zvematyira kubva muna kumiguru. Ndizvo zvakakanganisa mamiriro ezvinhu zvekuti kunyange munhu ane tengi riri pa 3 quarters akaona garaji rine petrol anobva atonomira mumutsetse kunyange zvinenge zvisingakodzeri. Vanhu vanoita izvi nekuti vanenge vachifunga kuti mafuta acho anenge asipo mune ramangwana.
Vatiwo huwandu hwemotokari hwakakwirawo zvakanyanya zvekuti munyika mave nemotokari zvinosvika miriyoni nemazana masere. Mukuru weZimbabwe Energy Regulatory Authority vaEddington Mazambani vaudzawo komiti iyi kuti pane kudiwa kutora matano anopedza dambudziko remafuta iri. Vati panodiwa kumutsiridzwa urongwa hwekuti pashandiswe mabhazi nematireni kuitira kuderedza uwandu hwevanhu vanoshandisa motokari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Kota rezvemari vamutuvi Nwive vakazivisa nezuro mazita evanhu vatanhatu vachange vari mubhodhi idzva reZimbabwe Revenue Authority ZIMRA. VaNwive vati sachigaro webhodhi iri vachave muzvinabhizimisi vakalisto Jokonya, mutevedzeri wavo ari amai Josephine Matambo. Dzimwe nhengo dzebhodhi iri ndi vaGeorge Guvamatanga, vaIsaac Kwesu, Memory Nguwi naDr Morris Mpofu. Mutungamiri wezangano revanotenga vachitengesa International Cross Border Traders Association va Dennis Juru vaudza Studio 7 kuti kunyange havo vachiremekedza vajokonya semunhu anoziva zvemabhizimisi, vajokonya havangakwanisi kupedza uori huri kuzimura, nekuti uori uhu hunobva kumusoro-soro kwehurumende kunova iko kunofanirwa kutanga kugadziriswa. Vajokonya vaudza Studio 7 kuti vange vakabatikana nokudaro havakwanisi kutaura nesu. Tabata vajuru kuti tinzwe maonero esangano ravo.
Wangu kubodhi nyewandiririko tinotenda nema efforts angava ari kuitwa na minister Ngube kuti pamwe economy yeZimbabwe ingamira zvakanaka. Tinoona kuti vakaliso njokonya ndo vaitwa chairperson webodhi iroro, but matambudziko atinawo isusu muzimbabwe haasi emachairperson ari kutaurwa nezvavo, siri kunyanya tatakaa nezimura iyoyi. Zimura dambudziko riri pamabhodha nepane dambudziko guru ratindosangana naro isu sevanhu vanotenga nekutengesa kunze kwenyika. Saka dambudziko guru racho iro ndere pabhodha kudarika vana vajokonyawo.
Munoona here sokuti vangakwanisa kufambisa zimura nenzira inotarisirwa nevazhinji?
Hapana zvinhu zvavanokwanisa kuchinja ka. Tinotofanwa kuchinjwa kubva kumusoro-soro chaiko chaiko, kuti ndokunofanwa kuti kuchinjwe zvinhu. Corruption ngaipere kubva kumusoro-soro, kwete kuti ana vajokonya pane zvavanokwanisa kuita. Vajokonya hapana chavanokwanisa kuita because mabhodha aya avanzwa nawo, vaneta nawo mabhodha akasiyana-siyana aya. Saka tinoda kutotizoreta izvozvo maoparitira anoita hurumende yeZimbabwe kuti corruption ipere kubva kumusoro kwachona ikoko. Dambudziko redu ndere maofficials ari pamabhodha. Ukaenda pabed bridge uri kuitwa pabed bridge, kana vanhu vakapinda nekumashed unonzi kwana malume uku, unotoona wega kuti ana ajokonya havazvigoni. Uori watopo hwaane zimura bedzika hauchatoiti, hauchitsiri hwekuti hungade kana vana ajokonya vanzvadzi Josephine Magamba.
Saka mofunga kuti nyaya iyi yobatwa sei?
Nyaya iri tongo ipo nde inofanwa kutogadziswa kubva kuna maministers yese chaivo, because ndo vakurukuru vakuru chaivo vehuori.
Avo vanga vari mutungamiri weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm chiri kutarisa gadziriro yezororo rekisimusi negore idzva iro iri kuitwa munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Makaterera kuStudio 7 chiri kutepfenyura tiri kuWashington DC.
She shines in the night time like a moonlight. I can't let that girl off my side. She's so magical, mama. Black and fine, so sweet and kind. Glory divine, so African. My baby, so African. Baby, I'm going for a cabatana.
Sara Gade,
I'm not going to be no da kurura. Kama sereni, oma lafu yungeri, kero langa maikasini.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinosvitsa gwaro renyunyuto kugurukota rezvemari vaMutuli Ncube. Mutungamiri wa MDC Vanessa Nchamisa vanosangana nevakwegura pamabiko okupemberera zororo rekisimusi. Gavana webanga guru renyika vaJohn Manguga vanoudza komiti yeparamende kuti nyika ine mafuta edzimotikari akawandisa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare makwana. Ini ndiri Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.